Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vatereri, tinosangana zvekare manhero anhasi uri musi wechina chikumi 30, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Dai mbavha. Asi mari yacho yakudzoka.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votambira rubatsiro kubva kuFrance rwekusimudzira nzvimbo yeGreat Zimbabwe, asi vachiti nyika iyi iri kudzora goridhe nezvimwe zvakabiwa munyika nemadzitateguru avo. Mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa vanoti vaMnangagwa vapinda muchadzimira pakugadzirisa nyaya dzezveupfumi.
Isu tine urongwa hwakavandudzwa hwakadzama hwechimbi chimbi hwokuti nyika inge ichikodzongwa upfumi nebhodhi renyika zvinge zvichibika chikafu.
Mutungamiri werimwe sangano revadzidzisi reArtus vaObert Masaraure votaura nezvenhamu yavakaona vari kuchikurubhi Maximum Prison. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati nyika dzekumawirira dzakaita seFrance dzave kudzosa upfumi hwadzakabira nyika yeZimbabwe munguva yakare kubudikidza nekuisa mari muzvirongwa zvebudiriro. VaMnangagwa vapa semuenzaniso chirongwa chaparorwa nhasi chekuvandudza masvingo eZimbabwe, Great Zimbabwe Ruins, nekuvaka nzvimbo dzinogarwa nevashanyi pamwe nemusiki wekutengesera zviwanikwa nevagari vari pedyo nemasvingo aya. Chirongwa ichi chabatsirwa nemari nehurumende yeFrance kubirikidza nebazi reFrench Development Agency. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Vachitaura paurongwa uhu, vaMnangagwa vati vanhu havafaniri kunyanya kutenda vechichena vari kuunza zvirongwa zvebudiriro nekuti vaiba upfumi hwenyika segoridhe revarozi kare kare. Chiparura urongwa uhu, vaMnangagwa vati vanhu havafaniri kunyanya kutenda vechichena vari kuunza zvirongwa zvebudiriro nekuti vaiba upfumi hwenyika segoridhe revarozi kare kare. Vati vachena vekumuzinda weFrance munyika nhasi vadzosa mari yegoridhe ravakaba paGreat Zimbabwe Shrine nechirongwa chemari inosvika mamiriyoni matatu emaeuros 3 million euro.
Apa dotara neshona kutaura mwavasawa. Zanzi na vasi wevakaba. Dai mbavha. Asi mari yacho yakudzoka. Dai mwe 3 million kama wachipona.
Vachitsigirawo izvi, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vati vachena vakaba zvakawandisa munyika dzevatema nekudaro vanofanira kudzosa mari idzi.
Ndovakauya vakatora goridhe yedu pano. Vakauya havo, tinovarangarira muhistori yedu, asi dzai dziri mbavha.
Vachitaura pachirongwa ichi, ambasada vekuFrance muZimbabwe Valorent Chavalier vati vakaisa mari inosvika mamiriyoni matatu emaeuro pachirongwa ichi chichavandudza bazi rezvekushanyirwa munyika.
Today this ceremony is the culmination of more than 2 years of work in close partnership with all stakeholders, including a fruitful workshop organized in May 2021, so as to take fully into account the need and expectations of all, in particular local communities.
Nasi chirongwa ichichiitiko chebasa remakore maviri takabatana nemapazi akasiyana siyana munyika sanganisira musangano wakabudirira wakaitwa mwedzi wachivabvu gore ra 2021 wekutora zvido zvevanhu vemumaruwa nemunharaunda pamusoro pechirongwa ichi.
Vati rimwe donzo rechirongwa ichi ndere kuchengetedza dzidzo muzvikora kuti vana vakuru vachiziva nheroondo yenyika yavo pamwe chete netsika nemagariro. Vatiwo chirongwa ichi chichawanisa vanhu vakawanda mabasa. Vachitaura pachiitiko ichi kurukota rebazi rezvemukati munyika vakazembe kazembe. Vati bazi ravo rinotenda nekushanda kwavari kuita nemuzinda weFrance mukuunza budiriro mubazi rezvekushanyirana munyika. Vatiwo kunze kwekuvandudza bazi rezvekushanyirana munyika, chirongwa ichi chichavandudza upenyu hwevanhu vanogara munzvimbo dzakapoteredza Great Zimbabwe Ruins.
Vataura kuti vagari vemuno vachaona upenyu hwavo huchivandudzwa nekuti tinenge taakutarisira vanhu vakawanda vanenge vachiuya kuno mushure mekunge nzvimbo ino yasimudzirwa. Kuwanda kwevanhu, kuwanda kwemaopportunities.
Nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika, Dr. Davidson Mugodzwa vashora mashoko amunangagwa navachiwenga vachiti haatarisirwe mukudyidzana kwakanaka kwenyika.
Asi kana zvotaugwa saizvozvo, kuita sezvinonzi ivava president French government ndo yakati dzvanyirira muutongwa, isusu semahistorians toti kwete, France hainambovhera yauya kuno kusouthern Africa, yakangoramba iri kuwest Africa. Saka ini ndinofunga kuti tinofanira kuti tivatende vanhu ivava vanotibatsira zvikuru.
Asi vamunangwagwa vati zvirongwa zvekutyidzana nedzimwe nyika zvinoratidza kuti urongo hwavo hwekuumba hukama nenyika dzekunze huri kushanda. Mutungamiri wenyika nevamwe makurukota avo vakatemerwa zvirango nenyika dzakabudirira vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Asi vanoti vakatemerwa zvirango nenyaya yekupa vanhu vatema ivhu. Great Zimbabwe Ruins ndeimwe nzvimbo inoshanyirwa zvakanyanya nevekunze uye yakaiswa pasi pechirongwa cheWorld Heritage Sites nebazi reUNICEF muna 1986. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti zviri kuitwa nehurumende kuedza kugadzirisa upfumi hazvisi kushanda zviri kuonekwa nekushaya simba kuri kuramba kuchiita dhora remunyika uye kudhura kwezvinhu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemusi wechipiri vakadzika mutemo wechimbi chimbi kana kuti statutory instrument unoshanda kwemwedzi mitanhatu kuedza kudzikamisa upfumi hwenyika nekupa vanhu chivimbo chekuti hapana chichachinja pakushandiswa kwemari yemunyika neyekuAmerica kusvika muna 2025. Hurumende iri kutiwo ichasungawo vemabhizimisi vanodhurisa zvinhu ichiti zvinhu zvinofanira kutengeswa nemari inenge ichitengwa dhora kubhanga. Vamunangagwa vanoti vamwe vemabhizimisi vari kuita zveundyire. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vachamisa.
Isu tine urongwa hwakavandudzwa hwakadzama hwechimbi chimbi hwokuti nyika inge ichikodzongwa upfumi nebhodho renyika zvinge zvichibika chikafu chinoita kuti munyika muve nemufaro, mabasa, rugare, mari neudzamu uye maindastri nevafekteri vatange kushanda, vanhu vatange kurarama upenyu, zvinhu zvidzokere panzvimbo. Vari kunze kwedzimwe nyika wediaspora vadzoke vashandire munyika yavo.
Munozviita sei zvachamisa?
Izvi tinozviita nekutora zvinhanho zvakasiyana siyana. Chokutanga, tinoda kuti tigadzirise nyaya dzematongerwo enyika kuti utungamiri hwedu husava hwekunyongana kana kupokana kana kuvengana. Tinoda kuti tiene yatinoti muchirungu inclusive politics, politics yekuti hatitarisi kuti wabuda mumba mani, uri wezanu PF here, uri weCCC here, hazizve mapato. Nyika inoda baba, nyika inoda mufudzi, nyika inoda mubatanidzi, nyika inoda muchengeti. Izvinoitika chete taunganidza vese.
Ndevapi ava munenge muchida kuti muite hurukuro navo?
Vezvematongerwo enyika, vemapato akasiyana siyana, vovanoitawo zveupfumi nekuuchika upfumi, vemabhizimusi, vashandi nevanoita zvecivil society, machechi edu nevakasiyana siyana, madzimai nevechidiki nevana muzvinafundo, towirirana, tova nesungawirirano itsva yatiri kuti a new national consensus kana kuti buy-in yekuti nyika inofanira kufamba sei kuti upenyu neupfumi zvinge zvichivandudzwa nyika ifambe zvakanaka kubva kuvashandi vezvemabhizimusi vanouya kuzotsveta nekuchikamaridzawo munyika mainvestors
sei zvakakosha kutaura nevanoda kuuchikamari munyika
vanofanira kunge vachiziva kuti tikatsveta mari yedu haimunyu nemujuru tikatsvetwa mari yedu haipfumi yango ndiya vhepa kana kuti ichitonzi yapwa yabuda mumabhanga hatichazivi kuti yabuda sei kana kuti mari yongomuka ichinzi yachinjwa yavapo yanzi haina basa tine nyaya yechikwereti chanetsa munyika isi tataura nevakatikweretesa kana kuti vakatorerwa mari togadzirisa nokuwirira nedzimwe nyika kuti tibve muchikwereti ichochi nokuti chikwereti chiri kudyira upfumi hwenyika nechemukati kana kuodza kana kufenga upfumi hwenyika saka chinhu chatoda kugadzirisa ichochi nokugadzirisawo kuti vanhu vave nezvekutanga mabhizimusi tive nemakambani edu atinotanga muno muafrica nekune dzimwe nyika zviri kuitwawo nanachina yachiuya kuno tofanira kuzviita kuma
ko kurbz tu kuvachamisa vamwe vari kuti kunenge kwapindwa nezvipfukuto
bhanga redu renyika reserve bank rinoda kugadziriswa nekuuchikwa tichiwirirana nemabhanga tichiwirirana nemabhizimusi tichiwirirana nevashandi vemalabour bodies kuti toita sei kuti tiwirirane tingati urongwawo ndo hwatinoona sekuti hunovandudza kuti tigonosumudzawo nyaya yeupfumi kuitira kuti tikwanise kubatsira maticha edu manesi edu madokta edu vatambirewo mari inoudzamu nevashandi vehurumende
mutungamiri webato rinopikisa recitizens coalition for change vanelson chamisa vange vari parunhare muharare nablessing zulu westudio 7 Mutungamiri wesangano revadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti ATUS, vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mujeri rechikurubhi mavange vari. VaObert Masaraure vari kupomerwa mhosva yekuponda vaRoy Issa vaive nhengo yesangano ravo muna 2016. Vari kuramba mhosva iyi uye dare rakamboti vakadonha kubva mukamuri yechinomwe paJameson Hotel, asi mapurisa akati ave nehumwe humbowo. VaMasaraure vakapiwa mukano wekubvisa mari yechibatiso nezuro. Tavabata kuti tinzwe kuti zvanga zvakamira sei mujeri.
Ngeta majeri mapurisa nevarairidzi tiri kuramba tichiona kuti pane ukama hwakatisimbei hunonyanyobatanidzwa nekutambura kwatinoita tichitadza kubhadharwa naimbulaya mumwe chete anova hurumende saka taibatwa zvakanaka kujeri nevachengeti vemajeri zvakatifadza kwazvo takawanawo mukana hongu wekusakana navasikala vasitole vajeche nevamwe vairiva vakasungirwa mhosva yekunzi vakaita mhirizhonga kuchitungisa mushure mekufa kwamuzvari Blessing Ali chatanyanyofarira pavaruma ndechekuti vari kusimbisa kuti havana mhosva yavakapara asi varingoshungurudzwa nehurumende yavamunangagwa uye vachaenderera mberi vachirwira kodzero dzevanhu nekuti apa vairwira kodzero yekuti vakanga vapamba nekuuraya Blessing Ali vakubatwe vaiswe mutirongo
zvino mune rubatsiro rwamaiwanawo here muri mukati metirongo kubva kuvanhuwo kana kumasangano akasiyana-siyana
nemaoko maviri uye tichitenda zvakanyanya rutsigiro rwatakapiwa nemaboka akazvimirira pasi rese vaitsiura hurumende yavamunangagwa kuti imire kushungurudza vashandi ava vanenge vachirwira mihoro inoita kuti vararamewo sevanhu isu kuti hatina mhosva yataka tapara kungoshungurudzirwa nyaya yekuti tinoda kuti varayiridzi vawanawo mari inotenga tichishungurudzirwawo tinoda kuti vana vedu vadzidziswe nevarayiridzi vakafara vanotambira mari inokwana ndozve zvimwe zvakarwirwa hondo yerusununguko tichitarisa zvainyanyorwirwa yanga iri nyaya yefreedom justice neequality tinoona vamunangagwa vapandukira zvinashuviro zvose zvakarwirwa hondo yerusununguko
ndobvunzawo kuti vamasaraure hugaro hwemumatirongo hwakamira sei maibatwa zvakadii imi pamwe chete nevamwe vasungwa vakanga varimo
taka takaiswa kuchikurubhi maximum prison uko kwataigara nemaconvicts vamwe vakatongerwa makore ekugara mujeri zvinodarika 40 years izvi zvinove zvisingatenderwe neprison act isingatendere kuti vanhu vari parimandi vagariswe nevanhu vakatongwa kare asi taka tigariswa iri nzira yekutishungurudza tisina chikafu chakanaka chatinopiwa kuti tidye tichirara paitonhora zvakanyanyisa asi tinotenda Mwari anotiramba achiticheketa achitipa simba rekuti tirambe tichirwira kuti mwana wega wega weZimbabwe awane kodzero dzake tichanyosimbirira kuvarairidzi vatambire muhoro unokwanisa kuti vatenge vakwanise kubita mabasics uyewo vana vechikoro vavanodzidzisa vawane right to education kubva kuvarairidzi vakafara.
Mutungamiri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti ARTUS, vaObert Masaraure vachitaura parunare vari kuHarare neStudio 7. Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti hurumende inofanira kutanga kudzidzisa vanhu nezvechirwere chemonkeypox. World Health Organization inoti vanhu vanodarika zviuru zvina nemazana manomwe 4700 vabatwa nechirwere ichi pasi rose munyika makumi mashanu kusanganisira South Africa ine vanhu vaviri vabatwa nechirwere ichi. America inoti yave kuda kutotanga kubaya vanhu nhomba yechirwere ichi. Huo inoti munhu mumwe chete afa nechirwere chikubva zvachatanga kupararira. Vanhu venyika dzekumavirira ndivo vari kubatwa nechirwere ichi zvakanyanya, asi huo iri kukurudzira nyika dzose kuti dzigare dzakagadzirira. Gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakaudza vatori venhau nechipiri kuti hurumende yakagadzirira zvakasimba kuongorora nekuvheneka chirwere ichi kuti chisapararire munyika. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Madzorera.
Icho kwadi kuti kana chirwere ichichawanikwa muSouth Africa chinogona kungosvika muZimbabwe anytime. Tiri vanhu vanodyidzana, vanhu vedu vanofamba zvikuru pakati penyika mbiri idzi, asi hazvityisi hazvo nokuti manumbers echirwere ichi ari kuwanikwa pasi rose hamashoma. Hachisi chirwere chiri kunyanya kubata vanhu vakawanda sezvaiita COVID. So nyangwe tikawana umwe munhu 1 kana 2 vauya nacho, nyaya ndeyongoti tichitanga kuchenjedza vanhu kuti vazive kuti vanoita sei kana achinge angowana mapundu mapundu anenge emonkeypox.
Munokurudzira kuti vanhu vaite sei, Dr. Madzorera?
Vanhu ngavazive kuzviisolata kudzimba dzavo ikoko, kuti usazadze vamwe vako vemumba kana vamwe vako kumashops and so forth. Self-isolation ndiyo mushonga wacho chete. Munhu unopora hako uri self-isolation norumba mako. So far tisatanyanya kunzwa nezvevanhu vakafa nemhaka yechirwere ichi pari zvino. Chirwere ichi ngoti vachibata vari kupora. Saka tinotarisira kuti nyange chikasvika muZimbabwe ende hapana chingatiiti tifunge kuti hachisvike muZimbabwe, nokuti chiri kungofamba nyika dzese dzepasi. Vanhu vanodyidzana, chirwere chinopiwana necontact. Saka mukangoita contact nemunhu anacho unogona kungochiwanawo. Asi ngatizivei self isolation nokuudza kuripota kuma health workers so that vanoisa mamezures okukontena chirwere pachiri chisati chapararira.
Ko munhu angaziva sei kuti abatwa nechirwere ichi?
Pakutanga tanga chirwere ichi chinongopa masymptoms akangoita sema masymptoms emamwe maviral infections akangoita kunyangwe seflu, unogona kufunga kuti malaria here chii, zvinenge zvisiri specific. Masymptoms aya anosanganisa zvinhu zvakaita sefiviri yakakwira, musoro uchitema zvine simba, unogona kuita mambabvu muhapwa kana mutsipa umu kana mumagroins umu. Zvese izvozvo unogona kunzwa kuita wiki muviri wese, kupera simba, masainzi eviral infection iwayo. Sure kwemazuva maviri kana matatu unogona kutanga kuona pakubuda zvirashi zvimapundu mapundu.
Zvinenge zvakawanda zvakadii zvimapundu izvi?
Zvinogona kunge zviri zvishoma, zvinogona kunge zvakawanda stereki zvakazadza muviri wese, but zvimapundu and zvinogona kunge zvine mvura and so forth. Zvinozoenda nokufamba kwenguva after 2 to 4 weeks zvinooma zvopera. Ndoma symptoms acho echirwere ichi. Saka nyaya ndeyekuti haumirire kuti uite mapundu kana wangotanga nguva ino yeepidemic iri kuitika pasi rose, kunzwa fever, musoro unorwadza stereki, mambabvu. Ndiyo nguva yokuenda kukliniki kunoonekwa voita matests voona kuti imonkeypox here.
Vaimbove gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Hurumende yeChina inoti yapedza kuvakira Zimbabwe dare reparamende itsva kuMount Hampden nemari inosvika mamiriyoni mazana maviri. China iri kutarisirwa kupa chivakwa ichi zviri pamutemo kuZimbabwe kuburikidza nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Asi vamwe munyika vanoti kuvakirwa dare rakakosha zvakadai kunogona kupa China mukana wekusora. Vamwewo vari kuti kutungamira chirongwa ichi kudivi reZimbabwe vainjiniya Henry Hungwe vaudza VOA News kuti hapana chekutyira vachiti vatori venhau vakasununguka kunoona vega mamiriro akaita zvinhu panzvimbo iyi. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Alexander Rusero vati havo zvekuvakirwa dare reparamende zvinogona kuti zvive nyore kusorwa uye vakati hazvina chiremera kuvakirwa dare reparamende neimwe nyika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanogarawo vachirumbidza kudyidzana kwavo neChina vachiti kunounza pundutso. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeTanzania inoti vamwe vanhu verudzi rwechimasai vari kunyoresa kuti vatamiswe kubva munzvimbo yemadzitateguru avo vachienda kudzimba itsva dziri kuvakwa nehurumende. Hurumende inoti mirizhonga yakaitika musi wa10 Chikumi pakati pevanhu ava nemapurisa pavaiedza kubviswa munzvimbo inochengeterwa mhuka yakasiya mupurisa mumwe chete afa uye vamwe vanhu vakuvara mushure mekupfurwa nepfuti. Masangano anorwira kodzero dzevanhu ari kushora zvikuru hurumende yeTanzania nekushandisa chisimba kutamisa vanhu vechimasai. Vamwe vanhu verudzi rwechimasai vanoti hapana chekuita kunze kwekuenda kune imwe nzvimbo iri makiromita mazana matanhatu kubva kunzvimbo yemadzitateguru avo iri muongororo dzeconservation. America inoti iri kuwedzera mauto ayo ari muEurope apo gungano reNATO riri kusangana muMadrid, Spain riri kuyambira nezvekusagadzikana nokugona kukonzerwa neRussia. NATO inotiwo China inyika inogonawo kukonzera kusagadzikana. Vatungamiri veNATO vanoti musangano wayo wakakosha zvikuru sezvo zvinhu zvave kuchinja pasi rino. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti vachaona kuti NATO yagadzirira here kusangana nematambudziko ose achauya. NATO iri kutarisirwa kutambira Finland neSweden kuti dzive nhengo. Mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky vakataurawo pamberi pemusangano weNATO uyu uye gungano iri rakatenda kupa nyika yavo rumwe rubatsiro. Munyika hamuna kuwirirana kuti matambudziko munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika angagadziriswe sei. Vamwe vari kutsigira urongwa hunonzi The Zimbabwe We Want hwakaparurwa neZuro naBishop Anselimo Magaya. Asi vamwe muhurumende vanoti nhaurirano ngadziitwe kuburikidza negungano rePollard. Nyika yotora gwara ripi chaizvo? Mukuzeya nyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora nezvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yevechidiki mubato reZANU PF vaAlex Gakanje. Atanga nekubvunza vaMaguhu maonero avo paurongwa weThe Zimbabwe We Want uhu.
Chinhu chakakosha zvikuru chirikuitwa nemakereke. Tambudziko remuZimbabwe rinopedzwa nehurukuro dzechokwadi. Panosangana mapoliticians, mapolitical parties, vakuru vemakereke, vakuru vemabhizimisi, madzishe, togara pasi topeningura kuti dambudziko riripo nderipi, tochiwana nzira yekuti ndomafambiro atichaita kugadzirisa matambudziko ari munyika. Kuzvino mukatarisa patanga tiri kunana 2001 ndokwatiri kuramba tichidzoka. Nyika isina currency, nyika isina mabasa, nyika isina chikafu, nyika ine migwagwa iri kungoita kunge tiri pahondo for the past 30 years. Saka zviri pachena kuti zvese zvaiedzwa kuitwa hazvisi kushanda. Saka tinofanira kuti tigare pasi nekuti hakuna mumwe munhu achabva kune imwe nyika kuti auye kuzosunungura nyika yeZimbabwe kubva payakasungirirwa iko zvino. Saka ndinokurudzira zvakanyanya nyaya yehurukuru nekuti vanhu vatambura vashoma ndovari kukuta asi 90% or more yevana veZimbabwe vari kunhonga chose nemuromo.
Regai tinzwe vagakanje. Vagakanje munoti
isu munokoma hatina dambudziko nehurongwa hweZimbabwe once because ndiyo mantra yapresidendi wedu vamunangagwa vachipinda papower kuti toda kucreata the Zimbabwe that we want. And ndinofara zvikuru kana vanhu vachiita bai into mantra yapresidendi yekuti nyika inovakwa uye inotongwa nevene vayo. Saka ina handina dambudziko nekuti vanhu vari kuda kuungana kuti vataure nhaurirano dzekugadzira Zimbabwe yavanoda, asi chete hazvifaniri kuitwa nenzira yekuita kunge vari kutivo hapana chiri kuitwa pari zvino pakugadzira Zimbabwe inodiwa nemunhu wese. Hazvifaniri kuitwa nenzira yekuita kunge vari kuda kutora mashoko akanaka kuti vakurudzire vanhu panduka. Hazvifaniri kuitwa nenzira yekuita kunge vanhu vari kugadzira yatinoti pachirungu parallel structure. Vanhu vanoda kugadzira Zimbabwe yavanoda vanotoziva anonzi mastakeholders. Haugone kushandira nyika kana kuunza runyararo munyika kana usingashandiri hurumende. Saka vanofanira kuzviziva kuti vanoda vanhu vematongerwo enyika, saka vanoda hurumende.
Vamagu pindirai tizi
kuti nyika yetu ifambire mberi hatifaniri kunyanya kuitora sekuti pane vane matitle deeds enyika vanodecida kuti mastakeholders ndevapi vasiri mastakeholders ndevapi. Chinhu chikuru ndechekuona kuti nyika haisi kufamba, nyika yakanika. Kunyange president pavakati Zimbabwe is open for business muna 2017 hapana vanhu vari kuuya kuzovhura mabhizinesi muZimbabwe kunze kwemakurunyira kana kuti maorganized criminals vari kuuya munyika vachipamba maminerals enyika yedu vachiita poaching nezvinhu zvakawanda tobva tati zvinhu zviri kufamba. Asi the reality iripo ndeyekuti Zimbabwe yaremera vene vayo. Zimbabwe yarwadza macitizens ayo. Zimbabwe haisi yepati imwe chete, haisi yevamunangagwa nemhuri yavo. Zimbabwe ndeye more than 14 million citizens.
Yes.
Hatisi kuda kuti Zimbabwe irambe iine yatingati a killing economy. Ikonomi inoparadza upenyu hwevanhu.
Regai tinzwe, tipe mukana kuna vagakanje. Vagakanje, hanzi muri kutaura henyu kuti pane zviri kuitwa nehurumende asi hazvisi kuoneka, hazvisi kubatika. Taurai tinzwe.
Dambudziko ratotanga ipapa ndeyekuti vana vakaita sana makuhwa activism havaziyo zvainoreva nepainogumira. Isu tiri kuapreciata chirongwa chakanaka chiriitwa nemachechi. Haugone kuita nhaurirano dzerunyararo muZimbabwe usingainvolve mapurisa. Haugone kuti ndira kutaura about building Zimbabwe usingainvolve government. Haugone kundiudza kuti muZimbabwe hamuna mabhizinesi ari kuuya nezuro president vakanga vachifura factory yekugadzira mafuta kuchitungisa. Vachibva ipapo mabig companies akaita sana Pick n Pay ekusouth Africa evarungu vari muno muZimbabwe vakanga vachivhura paHighlands Park inova paki yakasimukira zvakanyanyisisa. Izvezvi kutaura kwatiri kuita kuno kuchivhu kuri kuuya equipment yekugadzirwa kwekambani ichange ichigadzira simbi muno. Handizvi tichibva ikoko president vavhura mabhizinesi akawanda. Zvino kana munhu achitaura kuti vari kuuya kuzovhura mabhizinesi matsotsi, ndoda kuti matudze type yabhizinessmen waari kufungidzira kuti ndiye anofanira kuuya kuZimbabwe kuti iye abvume. Ezvino tine mabhizinessmen vari muno muZimbabwe lokali vaakuita refurbish mastadium ebhora. Musune kune business community yakakontributa mombe kuendesa kunana Blawaya. Zvinoreva kuti Zimbabwe iri kuvakwa. Asi ndati vemachechi vanogona kunge vari genuine vanozoita dambudziko pakushanda navanhu vanenge ana vari good at provoking vanhu vanowana mari kana kutiraramo from chaos. Isusu tiri kufara kuti vana Magaya varoda kuita zvichi. Asi dambudziko tiri kuti chirongwa chatangwana ana Magaya nhasi vakambochita 2006 vakapiwa maresources vakaswanda maresources. Kana vava munhamo paya vaakutambura ndopa vanotanga kuti chirongwa chavachikanganwa kuziva kuti kune platform inonzi Polat iri open for everyone.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yevechidiki mubato rezanup f vaalex Kakanje. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano recenter for natural resource governance vafarai Maguhu muchirongwa changa chichikokerwa najonga kandemiri westudio 7. Muchirongwa chedu chewomen's round table na8 Manheru tiri kuzeya nyaya yegakava rinotyisa riri muamerica pamutongo wedare repamusorosoro resupreme court wekuti matunhu enyika iyi anokwanisa kurambidza madzimai kubvisa pamuviri. Izvi zvakavandudzwa nemutongo wainge wati zviri pamutemo unozivikanwa nekuti Roe v. Wade. Ndino kuoneka ndini Evans Zininga mu Washington DC.
So kuisika tisenda baku VO.